Masimba achinofamba nawo kupera kwagoreroga roga chiedza kuparura urongwa hunotaura kuti chichanyatsokuitika mugore rinenge ratipfuurei ra2018 waro runotaridza zvikamu zvakasiyana siyana kusanganisira chikamu chekuti tanga tiri mwaka wesarudzo. Mwaka wesarudzo uyu hauna kunge uchifambiswa zvinhu zvakaswatuka pamusoro pekubatwa kwemashoko sezvamunoona kuti waro runotaura kuti mumwaka uyu takaona majiranisi anosvika ekaakaparurire nhau anosvika ivo 36 vakanga vachimbunyikidzwa vachirohwa vachibatwa zvisakodzera zvikurusa nevechiuto. Tinoona izvi zvinoshungurudza nekuti gore ranga rapfuura tanga takangoona vanhu vanosvika ivo 20 kana zvemakumi maviri vanga vachinge vakambunyikidzwa. Saka zvaifundikidza nechikamu chakati kurei kudarika zvanga zvichiitika mugotanga rapfuura. Varo rinoedza kutaura zvakare kuti hurumende inofanirwa kutora matanho api kutichengetedza kufambiswa kwemashoko. Pamusoro pazvozve tinotaurawo rwendo rwatakafamba mukupata kana kuti mukukurudzira hurumende kuti igadzirise mitemo zvikurusa mitemo yatinga ichinyanya kuongororwa. Unova iyo mitemo yekuti kubva makare wose ayo hurumende yairamba kuti mitemo iyi haina kukodzera kuti inge ichidyiswa. Kasi takaona kuti mugore ra2018 hurumende yakatanga kubvuma kuti aiwa zvamaitaura mwaka yose maitaura idi ngatichifambidzana pamwe chete tikwanise kuongorora mitemo iripo imiri nekuti tinoigadzirisa sei kuti inge ichikurudzira kufambiswa kwemashoko inge ichikurudzira kupetetwa kwenhau.
Ongororo yenyu yakaburitsa kuti ndiani aishungurudza vatori venhau avo?
Vakati wandii vanhu vaishungurudza vatori venhau zvikamu zvinosanganisira izvoyo zvematongerwo enyika vanhu zvikurusa vebato riri kutonga neveopposition yemdc online vanga vasinganyatsokuwirirana kuti vatapi venhau kana vanga vachibva kune bepa kana kuti vanopepeta vakamirira hurumende vaiwanza kushungurudzwa pamakungano eveopposition vanopikisa emtc online kana kuti vanenge vachitaura vakazvimiririra independent media yaishungurudzwa pamusangano pamakungano evevari kutonga kwosanganisirawo zvechikamu chikurusa chekumbunyikidza chakabva kune vanopfeka uniform kana kuti the military yezimbabwe ndoyakanga ichinyanya kuonekwa ichivhiringidza vatapi venhau mazhinji akaonekwa zvikurusa achimbunyikidza vatapi venhau vekupedzisira vanga vava kuzosanganisa makurisa mapurisa akazopinda pakudzingirirana kwavaiita nevanotengesa mumaguta nhau pakati pekudzingirira vanenge vachitengesa vatapi venhau vaisvika vobatwa ipapo zvisinei nekuti vanenge varatidza kuti tivatapi venhau kukurikidza nezvinoratidza zvekuzmc kuti vanobvumirwa nebumbiro remutemo kuti vange vachipinda panzvimbo dzakamanikidzika vachitora nhau kuitira zvanai muzimbabwe vanenge vachiwana kuzoita sarudzo dzakasununguka pane zvose zvavanenge vachiita muupenyu hwavo nguva nevese.
Saka muchasvitsawo here gwaro iri kuhurumende uye muchizogara pasi muchiri donongodza?
Zvokwadi tinotanga nehurumende nekuti pamurao hurumende inosungirwa kuti munhu wese anogara mumabhaundari ezimbabwe anga akachengetedzeka.